mhemberero yakanaka zvikuru nekuti tikatarisa nhoroondo yeVoice of America kubva kuna 1942 kwayakatangira inhepfenyuro inobatsira vanhu kuti vawane mukana wekunzwa nhau nemashoko akakosha anenge akapepetwa zvine udzamu uye zviri fair, objective and professional. Saka tinozvikudza chaizvo.
Totarisa kuti nhepfenyuro yeVoice of America inhepfenyuro inotepfenyura kunze kweAmerica, kwete muno muAmerica. Vamwe vachipomera kuti yakananga nekushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munoti iwei?
Tingati vanenge vachiti yakananga nekupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandiro anoita Voice of America, nokuti basa rayo nderekutepfenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzvi. Uye Voice of America inhepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera. Kana mukatarisa kubva kunhoroondo yayo, ingori nhepfenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu ivo vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzvo reVoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muAmerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vanhu vanoti haitepfenyuro muAmerica kunenge kusaziva zvakanaka, nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona news kana paterevhizheni pari padandemutande, kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzinoenda kunyika dzakasiyana siyana kunga vachirungu kana nemamwe marudzi, zvingori pachena. Hazvina basa kuti uri muno muAmerica kana uri kupi, unongodzidziwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe, tinoona kuti Voice of America inotepfenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutepfenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura avo zvakare vanenge vachinenyera kuti yakanangana nekupidigura dzihurumende, nokuti mukaona payakatanga vanhu vazhinji vekubati redu riri kutonga reZANU PF kana kuti vehurumende vairamba kutaura neVoice of America vachiti nhepfenyuro yevatengesi. Asi vakazoona mushure menguva kuti aiwa ka kutori mukana wokuti vataurewo vachinzikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzikwa nenhepfenyuro yehurumende. Takazoonawo kuti panenge pachimboita kupokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato, vanhu vazhinji vanozodzokera kuVoice of America kuiko, nokuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana zvisinei nokuti mwana abva mumba manhingi kana kuti avakarerekera divi rakatira zvematongerwo enyika. Saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatapi venhau, kunyange vawanewo mabasa, kunyange vadzidzire kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga vanhu vachingonzwa chokwadi sezvachiri. Zvino zvinobatsirawo kuti kupepetwa kana kuti kutepfenyurwa kwenhau munyika medu kuve kunobudirira, vachiedzawo kuti vaenzanise nemaburisirwo anoita neVoice of America.
Totarisawo remangwana reVoice of America, zvii zvamungatarisira kuti dai zvavandudzwa pamashandiro airi kuita pari nhasi?
Tingatoti semuenzaniso kana takatarisa nekumisha kwedu kuZimbabwe, dei zvaibvira kuti Voice of America inge ichiwedzera mukana wenguva kuti vanhu vawane nguva yokuteerera nhau dzechokwadi pane nguva yakareba. Kana zvaitobvira kune ramangwana rinozoenda, ndezvaibvira kuti irambe ichitepfenyura usiku nesikati kuitira kuti vanhu vabatane nenguva, sezvo taakurarama muyavanoti digital world yokuti nhau dzinenge zvichiitika zvinhu zvichiitika nguva iyoyo, vanhu vavane mukana wokuteerera zviri kuitika nguva iyoyo. Saka tikawana nhau dzinoramba dzichiitika nguva yega yega sezvinoita vamwe mapoka anenge vana CNN vana ujasira nevamwe vanoti awa rega rega vanenge vachitepfenyura nhau dzinenge dzichiitika pasi rese, zvizvo zvinogona kubatsirawo kuti vanhu munyika dzakasiyana nepasi rese vange vachinzwa zvinoitika kuno kuAmerica nezvokuitika munyika dzakasiyana kunyanya nyika dzavanenge vagere.